Mutauriri wemhuri yekwanhira vaSimon Rugwe vati mutumbi wanhira uri kusvika muZimbabwe nhasi masikati. Vati mutumbi uyu wakanonoka kupedza kuongororwa zviri pamutemo chakapa kuti mutambi uyu afe chii kana kuti post-mortem.
Ndakamirira mhuri yekwanhira. Ndoda kuzivisa hama neshamwari kuti nhasi masikati tichazenge tichitakura mutumbi waN tichiuendesa kuZimbabwe kumusha mushure meunge wagara muno muSouth Africa kwemavhiki maviri. Izvi zvinoti kubuda kwemagwaro ekuongorora zvakadzama chikonzero chekushayika kwake. N achanovigirwa kuHarare asi hatisati takuziva kuti chamuchengetedza zvarini.
Vanyarugwe vati mutumbi usati wasimuka muSouth Africa, hama neshamwari dzichapihwa mukana wekuonekana nemutumbi uyu, uye pachaitwa munamato muRandbeck mangwanani anhasi wekurangarira mabasa akaitwa nanhira.
Asi nhasi tichaita mutambo kana kuti nhasi tichaita munamato wokumurangarira munzvimbo yeRandbeck muJohannesburg, uko tinotarisira kuti hama neshamwari dziri muno muSouth Africa dzichauya kuzoparadzana naye. Tinotarisirawo kuti vachange vari pamutambo uyu pamunamato uyu ihama neshamwari pamwe chete nemachechi akasiyana-siyana anoendera neZimbabwe.
Nhira akafa musi wa11 kurume zvichitevera kukuvadzwa kwaakaitwa apo akarwiswa nevanhu vakamutorera zvinhu zvake nechisimba. Mutambi uyu akaita mukurumbira muZimbabwe kumakore ekutanga a2000 apo akaita mitambo yainakidza yaiburiswa nestudio 263 achitamba ari Vimbai Jari, mudzimai aidiwa zvikuru nemurume ainzi James. Muna 2008 Nira akaenda kuSouth Africa achitsvaga mafuromanyoro. Mushure memakore mashanu ari muSouth Africa, Nira akava mumwe wevatambi mufirimu remuSouth Africa rinonzi The Rapist muna 2013. Akaita zvakare rombo rakanaka kuita mutambi mumutambo unonzi Ndafunga Dande. Gore rakatevera 2014, Ndira akavawo mutambi mumutambo une mukurumbira muSouth Africa, Zabalaza, uyo unoburiswa paMnet nepanhepfenyuro yeSABC. Ari muSouth Africa akaitawo mutambi mumutambo wepaterevhizheni unonzi Mutual Friends. Kunyange hazvo Nira aifarirwa nevanhu vakawanda vanotevera nyaya dzemitambo, mutambi uyu akatosorana nevanhu vakawanda muna 2017 apo akanyorera hurumende yeZimbabwe kuti irambidze mutambi wemuSouth Africa Zodwa Webantu kuenda kuZimbabwe kuti anopinda mumitambo yeHarare International Carnival. Hurumende yakatambira mashoko anhira, Zodwa akarambidzwa kupinda muZimbabwe. Nhira akashaya ava nemakore makumi matatu nemasere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.